upenyu hwemaZimbabwe nzi unenge wakati womei kubva patakaronga kana kuti patakatanga kuti ticharamba mabasa muna January. Hapana zvachinja, hapana zvachinja. Tingangoti maZimbabwe nzi ari kusangana nematambudziko zuva rega rega.
Basa re Zimbabwe Congress of Trade Unions riri kufamba haro zvakanaka here?
Bata munyori mukuru kana kuti president weZCTU hazvikanganisi zvazvo kunyanya basa reZCTU nenyaya yekuti musangano mukuru une mastructures anoshanda. Izvine tange tisipo basa raifamba. Asi mapurisa anenge akapiwa tingati mainstructions kuti basa redu risafambe nemazvo. Tiri kutaura izvi nenyaya yekuti mamembers edu ari kumastructures nzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vachitipa mareports yekuti vari kuintimidatwa pavanenge vari, vari kutsidzirwa pane vanenge vari. Saka tiri kuona kuti pane urongwa wekuti basa redu rekumirira vashandi risafande nenzira chaizvo.
Pane zvamuri kuronga here seZimbabwe Congress of Trade Unions?
Tine kodzero dzakati kuti dzinenge dziri pamutemo wenyika. Tiri kuenderera pamberi neizvozvo inyaya yekumirira vashandi. Inyaya yekuratidzira patinenge tisingafariri. Saka zvese izvozvo zvinhu zvatakatarisana nazvo kuti kana zvinhu zvatakataura kuti ngazvigadziriswe zvisina kugadziriswa tinenge takutodzokorora izvozvo zvakaita kuti tisungwe. Hatisi kumira nenyaya yekuti tiri pamberi pemadare. Urongwa hwetu ndewekuti mamembers etu akwanise kuwana kumirirwa ende tiripo kuti tiite basa iroro.
Asi pari zvino hapana chamuri kuronga chakafanana nokuratidzira?
Tinoshanda nenyaya yekuti tinenge tapiwa tingati mandeti neema organs organizations